ino kutambira ene mufaro ini ndiri tanono kawande ndichiti eino imisoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri kusvita 12/2017 Congress yechimbichimbi yezanupf yoitwa netishanu iine zvisungo zvitatu zvinoti chokutanga kutambira kudzingwa kwakaitwa mubato amai Grace Mugabe vajonathan moyo vasivo kasukuere vakudzai chipanga vaignasos chombo muzvare mandi chimene napelekezelo mupoko chechipiri kutambira vaemarson munangagwa chechitatu uye kutsigirwa kwava munangagwa kuti vamirire zanupf musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya chisungo chezanupf women's league chokuti pavewo nemunhukadzi pautungamiri hwebato chorohwa nechando sezvo chisiri kuiswa mudariro nemusi wechishanu vagari vekumasvingo vopengera masoja ayo vanoti ari kutyora kodzero dzevanhu uye vanoda kuti masoja abviswe mumigwagwa masoja anonetsana zvekare nevanotengesa zvinhu mumigwagwa yeHarare izvo vakawanda vari kupika vachiti vanofira mumigwagwa iyi nokuti ndimo munobva raramo yavo mabhengi obvuma chibatiso chema99 leases kuitira kuti varimi vakagariswa patsva vakwanise kupwereta mari mumabhanga muchirongwa chethe connection na8pm tiri kutarisa chirongwa chebiometric voter registration kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001202465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860-6080-15580 ne15460kHz pashortwave mazuva ose musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am uye 2pm mazuva ose